zvakakosha zvikuru. Isusu kubato redu rikutadzira kuti sarudzo iri kuya isarudzo yatiri kuda kuti inge ine runyararo, tinge tichiparura ngati mapeji akanaka ekuti nyika yedu ienderere mberi tine runyararo semhuri yeZimbabwe. Saka kuya kwavari kuitaiwo sevakuru vakuru veUnited Nations, tinoda kuti vange vachionawo isusu semhuri yeZimbabwe takabatana tichiratidza kuti aiwa tinoda sarudzo yerunyararo. Saka ndo zvatinoda kuti tinge tichivaratidzawo ivo vachionawo kuti paground pakamira sei.
Vamunzora, rwendo rwakakosha sei?
Rwakakosha zvikuru nokuti tinoda kuti tikurukure pamusoro pekuti nyika yedu yofambiswa sei, uyezve tinoda kutarisa kuti sarudzo dzakachena dzinofambiswa sei muZimbabwe. Saka tine zvizhinji isu seMDC zvatinoda kuti tiburitsirane pachena ipapo. Chekutanga ndechokuti kutaura bedzi kuti tinoda kugadzisa zvinhu zvakati 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 hakubetseri. Panodawo kuonekwa kuti progress yaitwa pari zvino ndeipi. Tiri kuona kuti pane zvizhinji zvisati zvaitwa panyaya yesarudzo dzakachena. Tine nyaya yediaspora vote, tine nyaya yokuti maballot papers achanodhindirwa kupi, tine nyaya zvakare yokuti voters roll racho rinofanira kuauditwa, tine nyaya yokuti iyo United Nations pamwe chete neSADC neAfrican Union maregional bodies iwayo achaplaya pati ipi pasarudzo dzeZimbabwe. Totaurisa nyaya dzemhirizhonga, totaurisa zvakare nyaya dzekuwana mukana wakafanana pamasaisai atinoti mamedia reforms. Saka inyaya huru dzachatava nezvadzo. Ndiri panyaya yediaspora vote, ndoimba wachisi nhasi waona muherald nhasi nyika yeRussia yaisa advert muherald yekuti zvizvarwa zveRussia zviri muZimbabwe zvivhote muZimbabwe imomo zvichivhotera president wekuRussia pamaelections ari kuitwa musi weSunday musi wa18. Saka titori neshamwari yeZimbabwe iri kuita diaspora vote, vari wekuRussia vari muno idiaspora sezvakangoitawo wedu vari kuRussia idiaspora zvakare. Saka chinhu chinokwanisika kuitika, taane nyika shamwari yeZimbabwe iri kuita zvisiri kudiwa nehurumende yeZimbabwe zvekuita diaspora vote. Saka ndicho chimwe chezvimwe zvinhu zvikuru zvatofanira kutaura nezvazvo. Tozotaurazve zvekuwandudzwa kwemitemo, mutemo wedu weelectoral act unofanira kuwandudzwa kuitira kuti uenderane neconstitution yedu yeZimbabwe. Vana veZimbabwe vavhote murunyararo pasina anotyudzira vamwe, vavhote zvisina kupindirwa nemasoja, nemaCIO nemapurisa.
Vachasimanzwa zvataurwa navamonzora zvavari kugunununa nazvo zvavari kuti zvinofanira kukosheswa izvo.
Ndazvinzwa chaizvo chaizvo. Nyaya yediaspora vote, ndanzwa vachiti hurumende haisi kuda nyaya yediaspora vote. Handisati ndambonzwa hurumende ichitaura izvozvo kana kuti bato reZANU-PF richiti haride kuti vana veZimbabwe vari kunze havafaniri kunge vachivhota. Kwete, ndofunga nyaya iripo ndeyekuti ngatinyatsotarisisai tichizvo isusu semhuri yeZimbabwe ngatigadzirisei kana kuti ngatigadzirisei tironge kuti munhu wese weZimbabwe kwaanenge ari akwanise kunge achivhota. Asi tizive kuti zviya zvinonzi pachirungu malogistics. Titi isusu zvedu munhu wani ari kusiberia wekuZimbabwe toti zeki yoenda ikoko inomurejista here, then pakuvhota oteverwa ikoko kuti anovhota here.